Vachitaura pane chimwe chitoro chavo muHarare mushure mekutambidza meya weHarare vaHerbert Gomba chikafu nezvimwe zvinhu zvekushandisa, mukuru wekambani yeOK Zimbabwe vaAlex Yavora vati gore negore kambani yavo inoita izvi senzira yekurerutsira vanoshaya panguva ino apo veruzhinji vanenge vachifara nekupembera nehama neshamwari.
Panguva yakaita seino iyi yakaita seyekrismas, asina chinhu nguva inonyanya kumuremera. Vamwe vari kupembera, vamwe vanoungana vari zvimhuri vachinakidzwa nekudya nekuita sei. Ndo nguva yatinoto through the mayor's cheer fund, because ndo vanenge vachizira nzvimbo mainstitutions akawanda anonida help. Tinobva taita kuti tinopavo donation yedu through the fund ya mayor.
Vati kambani yavo inoita izvi mumaguta, madhorobha nenzvimbo dzese dzainoshandira senzira yekubatsira vaya vasina chekubata panguva ino. Vagomba vatenda zvikuru makambani akaita seOK Zimbabwe ayo vati anobatsira kanzuro nechikafu nezvimwe zvekupa kune vanoshaya pamazuva ekisimusi negoredzva. Vatiwo homwe yavo yemeyas cheer fund haichamirira kisimusi chete sezvo vanhu vachitambura gore rose.
Takaona kuti tikatarisa Christmas pakati apa vanhu vanenge vachitambura nekuda kwenyama. Naizvozvo mwaka uno patauya panapa tapuhwa zvinhu zvinoita 50,000 neOK Zimbabwe, but kubva kumashure kwese takawana zvinhu zvinosvika kuma 250,000 zvatakadhistribhucha muvanhu. Vamwe taipa zviri zvekudya, vamwe tinobhadharira maschool fees, vamwe takamboita haiti tikatowana over 65,000 tatinobhadharira maschool fees vana vanosvika kuma 18 kumayunivhesitis nezvimwe zvakawanda zvakataita.
Vachitaura vakamirira musha webaka redonhodzo wekuHighfield uyo unochengeta vakwegura, amai Emilia Mukaratigwa vatenda vagomba neOK Zimbabwe nekuratidza rudo panguva ino vachiti chikafu chavawana chichabatsira zvikuru pamusha wavo.
Zvisanobatsira kunyanya panyaya yechikafu, mongoziva zvinhu zvaakudhura munyika, saka chikafu unenge uchitofuma uchinzwa musoro kutema kuti saka nhasi mhuri ndichaibikirei, saka tawanawo mabasics kunyanya zvinana mafu utana shuga, asi tarwadzwa zvikuru tashaya hupfu. Hupfu ndo hwatatinyanya kuda nekuti hupfu huri kunetsa kuwana, saka tatati zvedu zvaita, asi tahushaya hatizvisinei. Tinotenda nezvatawana izvozvo.
Nhengo yeZimbabwe Albino Association Immaculate Paida Moyo Chitsunza anoti afara nezvaitwa nehomwe yameya cheer fund.
Ndafara zvikuru nezuva ranhasi, ndinongoti Mwari vaitire zvakanaka youth office mayor Gomba nevamwe vese vanobatanawo neOK Zimbabwe. We thank you so much. Tinotenda zvikuru.
Mamwe masangano awana rubatsiro nhasi anosanganisira Toss Respite Care Centre, Gyros Gill Sutherton, Wheelchair Bound neHarare Children's Home. Homwe yemeyas cheer fund ihomwe inotambira rubatsiro runosanganisira chikafu, mbatya, mari nezvimwe kubva kumakambani nemasangano akasiyana-siyana, uye zvese izvi zvinozopiwa kumasangano anoriritira vanoshaya nameya weguta. Gore rino homwe iyi yakatsigirwa nemari inodarika zviuru mazana maviri zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.